Hongu tine nyuto yakakura pahurukuro dzakaitwa naurano dzakaitwa kuNDNC musi wa 14 March. Apo pakabuda mari isingatenge zvachose. Tinoona hurumende muna January yakabatira eva civil servants mateksi anosvika almost $30. Asi increment yacho iri kunzi yakaitwa imari shomanini inongozowedzera $20. Zvazvoreva ndezvekuti hurumende pamari dzese dzairi kubata mateksi ane masita akasiyana siyana, mari dzese dzairi kubvutira vanhu haivana kana shoma yavari kuda kuuyisa kuvashandi. Saka tiri kuona kuti kuNDNC hurumende haina kukwanisa kugadzirisa nhunha dzevashandi, kugadzirisa nyaya yekutambura kwakuzara kuvashandi. Saka nyunyuto yedu iri paamaundi yemari yakapiwa neprocesi yakashandiswa.
Imi imari yamuri kuti dai yapiwa vashandi vehurumende?
Federation of Zimbabwe Educators Union uyezve nekwatuzi amagamete Teachers Union of Zimbabwe tanga tichingotiramba tichichema kuti mari yaakudiwa nemushandi 1260 inokwana ngo kuti amboraramawo semunhu. Ndio mari yatatichema yatoramba tichingoona kuti mari pari zvino yaakuda kutoita shoma, asi mari ingaite zviri nani kuti vanhu vaite sevanotiraramei.
Tiri kunzwa muri kunyunyuta nevari kumirira vashandi vehurumende kunhaurirano dzeNGNC. Zvii zvamuri kunyunyuta nazvo?
Vakazvigadza voga kuti vanonegosheta vakamirira vanhu vese. Vane makore nemakore vachikonzi ndo vanolidha, ndo vanonegosheta, ndo vanonegosheta. Manegosheta zvavakatanga kunegosheta navo ekuhurumende akatochinjwa, asi ivo nanhasi havasati vachinja. Tikatarisa Federation yedu yeFederation of Zimbabwe Educators Union, tinogara tichinzisisa kuti kana pachiitwa nhaurirano ngadzive dziri kuitwa dzichibata mashandi vese, dzisaitwe zvekagurupu tangoita zvekunongana.
Imiwo sesangano refozeo matanho apa hamuri kutorawo panyaya dzemihoro yevashandi?
Zvino makuru atiri kutora ndeyekuti tirwise kuti chinombonzi NGNC chacho chitobva zvachose, nekuti hatiisiri paconstitution. Saka ticharamba tichirwisana pakati pevashandi pega kusvika tasarudza vamiriri vevashandi chaivo vanonotimiririra kuhurukuro. Asi shoko ravo rekutanga ravanosvika naro nderekuti NGNC hatichaivi.